Kurudzira rodanana kuti rudo zvinhu zvakakosha mumbaibheri chaimo zvirimo. Saka iva ine nguva yakanaka muzuva ranhasi. Izvo zvezuva rakanzi iro ndore Valentine's Day, kuratidza rudo kune mumwe wako.
Makabura mutapunanzva wevideo yekambo kanonziko handichada mumwe padamba refu renyu rinonzi The Surprise. Ndiana akabika video iyi?
Ndingati kubva mukuronga ndingozosvika kuti tava nevideo yavaredi close to 1 month kuti tikwanise kuita izvozvo. Takashanda nemumwe director anonzi San Pedro asiwo kuzimbabwe zvake asindi akatiitira directing uye akatiitirawo futi editing. Tikutenda nekufara chaizvo kuti yakwanisa kutambirwa zvakanaka nenyika yezimbabwe, chingoimba kuti charamba ichionekwa nekuwedzerawo maviews payoutube nepamachano dzakasiyana siyana.
Ko, iro damba refu racho riri kutambirwawo sei?
Ewa, damba refu riri kutambirwa zvakanaka chose. Pane dzimbo dzakati wandei dziri kutenderera, kusanganisira yandakaita naFreeman inonzi Waimutambisa.
Sandiwo vakanzi haumutandana nchacha waiwari kuwaiina kuita chaa endeniyeli zvikapinza kuita munhukwa
tikuridza zvikuru pane penyika kunyanya panana tourist Africa channel zvingodaro. Tariro yedu ndeyekuti iro gore rinoiri tongoti chikamu chekutanga chegore rinoiri tiite mavhidhiyo akati one day kubva padamba refu iroro, zvichitibatsirawo kuti tisvitse damba refu iroro kuvanhu vakawanda nekunyika dzakasiyana siyana.
Pane rimwe damba refu ratingatarisira here gore rino?
Gore rino zvatiri kuita ndezvekuti tiri kuda kumeka shuwa kuti ratakabudisa rorivi kupera kwegore rasvika kuvanhu vese nekunyika dzakasiyana siyana kuburikidza nemavideos, asi tine zvimwewo zvitsva zvatiri kuronga atanga ari masingles achashamisa vanhu zvikuru. Pane macollaborations aripo anova achaita kuti vanhu vavhunduke, zvinova izvo zvichange zvichiita kuti vanhu vaikuzwisa kuti ndairevei pandaka paalbhamu rangu iri kuti surprise. Zvese izvozvo zvichange zvichibuda pachena gore iro rimweri kana Mwari achinge atendera, Mwari akatitungamirira, asi tinongoimba kuti anozvitungamirira tikwanise kumirirawo nyika yedu paAfrican platform nekumirira nyika yedu kunyange pasi rese tiri kuti vanhu vazive kuti kwatinobva kuZimbabwe kune vana vakapuwa zvipo naMwari zvekuimba ndochishuwo chedu gore iro rino.
Come on.